manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 30 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC and chiti herinhoyo zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We understand that some people are taking money from the governor buying fuel.
Tinoziva kuti vanhu vari kupiwa mari neRBZ vachitenga fuel, chitengeswa kunze uye mari yacho haidzoke muno.
Komiti yeparamende inoudzwa kuti kushaikwa kwemafuta mumagaraji kuri kukonzerwa neuori huri kuitwa nemakambani anotengesa peturu nedhiziri.
Ndopabva patofira toro yacho ipapo nokuti vanozokwanisa sei kuita basa ravo vasina kurerekera kuti nokuti izvoni. Justice Madandamoyo mudzimai wegurukuta rehurumende vatibusisi kuonga. Saka kana akaona kuori kuministri ikoko kana kuti dzishamwari dzemurume wavo vanodzishuvisa here.
Kudomwa kwaMai Louis Matanda Moyo sasati garo wekomisheni inorwisa uori koshorwa nevamwe. Usangano runorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinovhara ofisi yaro muHarare nepamusana peuori hunonzi wanga watekeshera muofisi iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gavana webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya pamwe negurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti dambudziko rekushayikwa kwepeturu nedhiziri munyika riri kunyanya kukonzerwa neuori huri kuitwa nevemakambani nemagaraji anotengesa mafuta. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto vamangudya vati vanoshamisika kuti pane mitsese yepeturu nedhiziri ivo vakapa makambani emafuta munyika magwaro ekubhadhara mafuta aya kana kuti maletters of credit anokwana nyika yese. Vati pari zvino vakabhadhara mari inoita mamiriyoni 115 emadhora ekuamerica iyo vati inokwanisa kutenga marita mamiriyoni 119 emafuta pamwedzi kunyange hazvo nyika ichida zana nemakumi matatu emamiriyoni emarita emafuta pamwedzi. Vamangudya vati pane humbo hunoratidza kuti mamiriyoni 5 emarita ari kubva kumatangi ekumasasa zuva rega rega asi mafuta aya asvike kumagaraji sezvo ari kuendeswa kunze kwenyika. Vamangudya vati izvi zvinoratidza kuti pane chitsotsi chiri kuitwa nemakambani aya.
What we are dealing here is the issue about a symptom of lack of confidence.
Yeah, symptom nezvayo. Inoratidza kuti havana vimbo nezviri kuitika. Uye ndofunga kuti zvakwana minister zvaka dzirisa nyaya iyi. Izvi zviri kuitika munyaya dzedzeufumi uko vanhu vari kutara mitengo yavaroda nekuita madura ajojina.
Asi vamangudya vaudza komiti kuti nyika ine chikwereti chisati chabhadharwa chemari inosvika mazana maviri emamiriyoni emadhora kumakambani ekunze anotengesa mafuta anosanganisira Independent Petroleum Group, Glencore, Trafigura, Engine neTotal. Vachipawo humbo kukomiti iyi vachasi vati zviri pachena kuti pane uori huri kuitwa nemakambani aya uye vari kutora matano ekupedza zvese izvi. Vatiwo mafuta emotokari emuno ari kutengeswawo kunyika dzakatikomberedza sezvo akachipa kudarika kunyika idzi. Vachasi vati Zimbabwe Energy Regulatory Authority inofanirwa kupiwa simba rekuita basa rayo nemazvo pamwe nekuongorora kuti mafuta anofamba sei kubva kwaanochengeterwa kumasasa kuenda kumagaraji mazana matanhatu nemakumi maviri anotengesa mafuta aya munyika.
We understand that some people are taking money from the governor, buying fuel.
Tinoziva kuti vanhu vari kupiwa mari neRBZ vachitenga fuel, vachitengeswa kunze, uye mari yacho haidzoke muno.
Vachasina vamanguja vatiwo nyaya manyepo pamadande mutande akaita se WhatsApp ne Twitter ne mamwe ndiwo anokonzeresawo kuti vanhu vaite chipatapata chekutenga mafuta vachichengeta mudzimba izvo zvinoita kuti ashaikwe mumagaraji. Vati izvi ndizvo zvakaitika svondo rino apo pakatanga kufambiswa mashoko ekuti mafuta emotokari ainge akwira mutengo asi iwo asina. Pavabvunzwa kuti sei vari kuramba kuti mafuta atengeswe nemadhora ekuAmerica, vamanguja vati hazvigoni kuti hurumende iite izvi nekuti vanhu vakawanda munyika havawani mari iyi. Vati zvikamu makumi maviri kubva muzana chete zvevanhu munyika ndizvo zvinowana mari yekunze. Pavabvunzwa neimwe nhengo yekomiti iyi vane lendevele kuti havaoni sekuti nyaya dzekusamira zvakanaka kwematongerwo enyika ndidzo dziri kukanganisa zvinhu munyika, vachasi vati zviri pachena kuti zviri kuitika munyika zvinokanganisa chimiro chenyika.
I think all of us, when we are in parliament, we see this every day, every day, every day.
Ese tinozviona zuva nezuva muparamende, vanhu vachipopotedzana vachitadza kutaura nyaya dzinosimudzira nyika. Saka hatingati zvematongerwo enyika hazvisi kuitika. Tinotungamira vanhu, saka vanoteerera zvese zvatinoita. Saka izvi zvinokanganisa chimiro chenyika.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vati zviri kuitika zvinoratidza kuti nyaya dzezvematongerwo enyika dzinoda kugadziriswa.
Asi ngatitarise situation yekuti Zimbabwe yapa situation yepanic, vanhu havachazivi kuti iko zvinezvi. Iyo fuel yatiri kutaura vamwe vanhu vakutotenga vachichengeta mudzimba mavo zvinogona kunge zvichitodero. Chingwa ichi chikutorwa chichichengetwa mudzimba, vanhu havachaziva. Zvadzokera kunyaya yeconfidence yataurwa naamanguja vamwe vaivaya kwete. Vataura kuti hanzi hamusina ichokwadi kuti hamusina confidence. It's this is not confidence nokuti system ye governance ya collapse.
Zvichakadai vachasi vazivisa kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti mvura irambe ichidzikira kukariba. Izvi zvinogona kuti gwenya remagetsi rimire kushanda mukati memwedzi 14 kana izvi zvikaramba zvichiitika. Vatiwo nyaya yekusabhadhara magetsi, kubiwa kwematransforma nedzimwe tambo dzemagetsi zviri kutadzisa ZESA kuita basa rayo nemazvo. Vachasi vatiwo board reZESA pamwe nevakuru vakuru mukambani iyi vange vasiri kufambisa basa nemazvo, izvo zvaita kuti kambani iyi isvike pakutadza kugaya magetsi anokwanira nyika. Vachasi vati vachadoma nyanzvi nevanhu vane chimiro chakanaka kupinda muboard reZESA kuti vaburitse kambani iyi mumadhaka mairi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti hurumende yavo haisi kuzoregerera huori huchitambarara serunyemba. Vachitaura pakuparurwa kweProcurement Regulatory Authority of Zimbabwe muHarare, mutungamiri wenyika vavimbisa kuti mazuva ezvikwata zvevanhu vari kuita uori asvika kwamvura yacheka makumbo, vakati uori hausi kuzopiwa mukana. Vamunangagwa vatorisawo mhiko amai Lois Matanda Moyo, vanove mudzimai wegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika Vasibusiso Moyo, sasachigaro wekomisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamembe kweAfrica musangano runorwisa uori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, vamunyaradzi Alois Chaumba.
Ndinofara kunzwa mutungamiriri wenyika achitaura mashoko akadaro nokuti zvechokwadi uori muno muZimbabwe hwatekeshera. Chinongondisvitsa ndechekuti izvo mashoko avo iwayaya akanaka, asi kuti tabvunda pasi apa pagiraundi zvinenge zviri kupokana nezvinenge zvichiitika, nokuti izvo vanhu vakavatenderedza kana kuti ivo vavanopawa mabasa iwayaya kazhinji kazhinji acho tinoona kuti vanenge varitorowo futi compromised. Saka ndinofunga kuti mashoko ake iwaya anofanira kutedzerwa nezviito kuti kuti apere ari mazwi chete, nokuti tava nenguva huru tichinzwa mashoko anoda kusimbisa kurwisa uori, asi tinozoona kuti hapana chinenge chichazoitwa.
Tinonzwa vachitaurawo vamunangagwa vachiti ivo vanozvizivawo kuti mune mamwe mapoka ehurumende umu mune uori huri kuitika. Kana vaine ruzivo, chii chiri kuita kuti tisaona vachitora matanda?
Zhinji kazhinji tonga panenge apuwa mapepa anoradza uhori ungochitika vamwe vacho vava ndo vamwe vanenge vari muhurumende kana kuti vakuru vakuru vemapazi ehurumende vanova vanoshanda navo saka zvinorema kuti munhu akadaro unge uchimudi uchimusunisa nekuti vamwe vacho ndo vakabatsirawo kuti vaunge vari pachigaro pavari ipapapa saka ndinoona kuti mutungamiri wenyika uyu ari parumana nanzombe kuti asungirire vamwe vake zvinenge zvaita kuti vamwe vacho hamuchaona kuti kwesu nebasa ratakaitawo kuti munge muri pamuri ipapapa
taonawo nhasi vamunangagwa vachitoresa mhiko sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Moyo idano rakadiiwe iri muchitarisawo munyaya dzekurwisa uori
ndopamba patosvira toro yacho ipapo nokuti vanozokwanisa sei kuita basa ravo vasina kurerekera kuti nokuti izvo Justice Matanda Moyo mudzimai wegurukuta rehurumende vasibusisi kuoro saka kana akaona kuori kuministri ikoko kana kuti dzimwe shamwari dzemurume wavo vangazvisisi here ndinofunga kuti vanga vachida kunyatsorutsana neori chaizvo vashaga vamwe vanhu vasinei nechekuita nekabineti yavo vatungamiri mapazi akafanana newaee izvozvizvi vari kuti vada kurwisa makatels ati tikaona izvozvizvi kuti vari kungodoma vanhu vari muchisekoro chavo icho chaicho yatove imwe katel yatodi iritoripo nechekudhara iyoyeyo saka ndinoona kuti ipapapa panenge patiretwe zvakanyanya zvikuru nokuti vanhu vazhinji vanga vakamirira kuda kuona kuti ndiani chai chai achaitwa sachigaro wekomishoni iyoyi saka zvinobva zvataridza kuti hapana kwatiri kuenda hedu pane kurwisanawo neuori razvakadai izvi
vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamembe kweafrica musangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba vari parunare kukwekwe nestudio 7 sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti rambovhara hofisi yaro muZimbabwe richipomera vakuru vacho uye bhodhi mhosva yekuita zveuori kunyange hazvo mukuru wesangano iri muZimbabwe vakadzi Nzilala vakamanikidzwa kusiya basa gore rapera bhodhi rakasara richishanda rabva ramiswawo basa nhasi zvapakuti hofisi imbovharwa Amnesty International inotiwo mapurisa emuZimbabwe akatosumwa nezveuori uhu. Sangano iri rati richaonawo kuti mari dzose dzakabiwa dzadzorwa. Studio 7 yabata mukuru weAmnesty International kuchamembe kweAfrica vaRobert Chivambo kuti tinzwe pamire sangano iri.
Yeah, so this, unfortunately we cannot comment further than the statement that we have issued for legal reasons because the issue that we're talking about is being investigated by Zimbabwean authorities. So we are not commenting further. I'm sorry we can't. So I don't want to go into a debate with Mr. Kazim Zilala. It's precisely his decision if he's been talking to you.
Se Amnesty International tine urombo kuti hatingakwanisi kupindura zviri kutaurwa navaZilala nekuti nyaya dzavari kutaura idzi dzitori maoko emapurisa dziri kuferefetwa pari zvino.
Mukuru weAmnesty International kuchamembe kweAfrica vaRobert Chivambo vachitaura vari muSouth Africa. Asi vaZilala vati Amnesty International iri kuvapomera mhosva yekunyepa uye naivo vachakwirawo kumatare.
Awo ndiwo anonzi manyepo blessings. Nyaya iyi yakanga iri nyaya yokungotsvagidzira kuti vakwanise kuvhara masitaira avo vanga vachiita ekuti vakanga vaakuda kuchinja leadership yemunesi muZimbabwe saka vakanga vachishaya kuti kovozviita sei kuti vaine leadership yeAmnesty muZimbabwe saka nzira imwe yavakashandisa ndeyokutanga kudzinga director unova inini vakatonditretena kubva patakasangana tiri kumusangano watanga tiri kuRome vakanditaura kuti iwewe chisiya basa kana usingadi tichakudzinga naizvozvo vakanga vachitretena even the local board reZimbabwe kuti vakarega kundidzinga vachazodzinga bhodhi iroro saka nokudaro bhodhi iroro inini ndakabva ndaresign ndobva vati tisakana zvavaresaina takuda kuita auditi ndikati ndaresaina ndakupai 3 months notice ndiripo kana muchida kuita auditi yenyu itai ndii ndinenge ndiripo kusvika 3 months dzakwana 3 months dzakakwana havana kuita auditi iyoyo vakazoti ndabva zvachose ndobva vakatanga kutanga kuita auditi ndisisipo yekuti handina kutombokwanisa kana kuti ndione auditi yacho nanhasi, handina kuiona.
Saka basa manga masiya rini mwedzi upi chaizvo?
Ini basa ndakarizaina musi wa 21 March gore rakapera. Ndarizaina musi wa 21 March ndiri pasi ndava pa 3 months notice. So by 30 June ndakanga ndiri officially no longer a staff member of AMNES. Pa 3 months dzose dzanandi ndiripo havana kukwanisa kuita audit report. Saka zvavo zvava kutaura izvo hatimbozvinzwisisi. Hazvisinei, isusu vanhu ava vabudisa vakazoreceive report yekubva kumapurisa kuti audit yamuri kutaura iyi kuti yabudisa fraud. Hapana kana fraud 1 yakabuda. Saka vakabvumisa false report kupolisa. Saka taona report iyoyo, vapiwa report iyo nemapurisa. Takabva tavasuwawo kana defamation of character and malicious arrest. Saka vane nyaya 3 mucourt. 1 Tetshua Musyiwa ari kuyake case yedefamation. Inini saCousins Dlala ndine case yangu yedefamation. Sibongile Zindeva ane case yake yedefamation. Asi inini zvakare ndine imwe case navo kupolisi yeconstructive dismissal. Because vakandimanichidza kuti ndisiye, ndine case navo inotori mucourt.
Ava vanga vari vaive mukuru weAmnesty International muZimbabwe vaCousins Dlala vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muSudan vanoti kuratidzira kwavo kuri kubudirira zvikuru zvichitevera kuramwa mabasa kwaitwa nevashandi vemumabhanga pamwe nemahofisi ehurumende. Varatidziri ava vari kuda kuti mauto ari kutonga munyika iyi asiye basa, nyika yetongwa nemunhu akasarudzwa nevanhu. Chirwere cheibhola chaputika zvakare muDemocratic Republic of Congo. Chirwere ichi chinonzi chakakurisa zvikuru uye chiri kuvhiringa zvakanyanya vana vadiki. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kunonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye dzezvematongerwo enyika kuri kupa kuti munyika musagadzikane zvepakuti hurumende isunge vemasangano akazvimirira uye vanopikisa. Vanhu vakawanda munyika vainge vaine chido chekuti pakapera sarudzo pazoitwa nhaurirano pakati peMDC neZANU-PF kuti zvinhu zvigadzikane. Asi kusagadziriswa kwenyaya iyi kuri kupa kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru uye Zimbabwe iri kuramba ichipinda muzvikwerete zvemafuta ekufambisa dzimotokari uye magetsi zvapakuti zvishayikwe zvapakuti maindastiri agwadame. Mamwe makambani ehurumende atanga kuti ave kuda kuti vanhu vabhadhare zvinhu nemari yekuAmerica chete kwete maRTGS. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi pamwe namuchina bhizimusi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMuponda.
Aiwa, mamiriro akaita zvinhu ndekuti tikuenda yatingati transition, saka panenge paine mahit ups maup and down anenge achiitika. Ndiwo ari kuitika as we speak. As you remember, tanga tine yatino karenzi vanga iri 1:1 izvozvi mutemo wakachinjwa. Sekuchema kwakuchingoita vanhu vachiti bhondi rinoti hariri 1:1 neUS dollar. Saka pakaitwa monetary statement pakaitwa maadjustments ekuti no currency ndapaitwa interbank market where people can sell and buy foreign currency and US dollar rakutirwa nemarket value. Saka that adjustment is still being filtered through the market. Ndozvi kukanganisa upfumi, asi passing phase yekuti once zvinhu zvagadzikana zvinofanira kutora order, nekuti 1:1 yanga yagara for quite a number of years. Saka adjustment yakadaro inotirwadzii kuti izonyatsoitika. Saka zviri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire.
VaMudzengi, ndo maonero amuri kuzviita here kuti zvinomboti rwadzei kana muchikwidza makata asi matero ave pedyo?
Zvinhu zvana vamuponda izvi. Zvinhu zvatagara tichingonzwa ndozviri kutaurwa navamutuli nguva nemisi. Asi tikada kuzvitarisisa tikaona kuti zvavakapromisa vamutuli vanga vati kanochaya April uno watopera, April wakatopera, zvinhu zvinenge zvaanani, asi zvinhu zvakatowedzera kuipa munyika. Saka zvatinoona ndezvekuti hongu vamuponda vari kuti zvinhu zvinomboipa, asi katedei zvaitira tose. Ndo pane nyaya. Mukatarira muhurumende umu muchaona kuti expenditure yemuhurumende hongu vari kuti vadzisa, but haina kudzira. Vari kungotaurwa vanhu vari kutambura vanhu vepasi pasi, tisi tanyanya kuneseka.
Vamuponda, todzoka kwamuri. Vamwe vari kutiwo nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi, hurumende yakungorova bembera ichizora vanhu mafuta enguru yavasina kudya, ichiti vari kuda kuipandukira nekusunga vemasangano akazvimirira oga nevanopikisa. Munoti kudii nemashokwani?
No, zviri kuitika ndezvekuti obviously vanhu vanga vachienda kunotrenwa kunze vachida kupandukira hurumende vachitaura all this kind of thing. Saka inini zvamuri kutaura izvi zvinhu zvataona kuti paindaneti pavhazara nyaya yekuti kuda kuti kwashutdown yenyika. But shutdown yacho yatadza kubudirira and vanhu vavada kushandisa social media to cause alarm and despondence. Zvinhu zvekuti isitofanira kugara tiri alert as all Zimbabweans. We want peace in the country and we want vanhu vanenge vachitaura zvinhu zvisingaitiki sezvaakushandiswa media, social media. Ofuchi weexpect wewe kumedia watinawo paplatform wa kuti vangadai vachitopa yatingati yambiro kuti vanhu ngavasa abuse social media kutaura zvisirizvo nekukonzera mhirizho ngapaningi. Iwe maSCSO ava ngavave vanhu vari responsible kwere zvekuti vanhu vanopiwa maus dollar kunze kwenyika vodzoka muno kukonzeresa chaos. Ndozvinoti nyika ite mbele tension, asi otherwise we should be focused on developing the country.
Vamudzengi, munoti kudii nezviri kutaurwa navamuponda zvekuti pane vamwe vemasangano akazvimirira ava vari kuda kupidigura hurumende vachishandisa madandemutande akaita sana Facebook nana Twitter?
Hurumende kana yosunga vanhu inofanira kuvasunga on the basis yeevidence. Panofanira kuva noumbowo hwekuti vanhu vada kuita zvakati. Nyaya dzekuti vanhu vapandukira hurumende idzi inyaya huru, hadzisi nyaya dzekungoti munotanga makanda muno. Panofanira kutanga paitwa kuongorora, then kana paonekwa kuti pane nyaya younzwa kumatare, kwete kuti vanhu vanonzi vandoita chiworkshop kumaudzavhazi uko. Chiworkshop choindirwa nevana vacheche votouya kunzi mada kupandukira hurumende, izvozvo hazvizofambi zvakanaka. Kana izvozvo zvambotaurwa navamuponda kuti upfumi hwenyika hungazomira zvakanaka after 2 years, hazvizoitiki nokuti nyika inenge yoonekwa sekuti yava nyika yemapurisa kana kuti iya inonzi a police state, yokuti vanhu havachina kusununguka. Munhu wongobhururuka woenda kuchiworkshop wodzoka wosungwa. Chero vanhu vanoda kuunzawo mari vanotoziva kuti mari dzedu tinotoregwa kana nyika ichimira zvakadai.
Vanga vari nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Manzwawo zvakare kubva kuna muzvinabhizimusi vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi uye mabatiro azviri kuita vanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai chipiri, china, nechishanu. Nasi tangatiri kutarisa kwira kurukuita zvinhu muzvitoro uyezve kukwira kurukuita mafuta ekufambisa.
Mutaro nanonzi Lennon Ruiz, ndiri kufona ndiri kuno kuweza.
Okay, kwakadiko kuweza mukoma Lennon?
Asikuno kumaruwa, things are even worse for an ordinary villager. Mafuta ekuenda kuHarare up and down, mabhazi ari kukwira every day, kana kuti bhazi rane iko cash vanenge vaine percentage yavanenge vachida. Things are really bad. Inini nemi tine access yekuenda pamafacebook, tine access yekunyora maemail nepamainternet. Zviri nani, asi pazviri, but ndofunga kuti vatungamiri venyika, vatungamiri vari muZANU-PF, vatungamiri vari muapa mavankosana moyo, vatungamiri vari muNDC. Ndofunga kuti utungamiri hunofanira kuisa vanhu pamberi before our own interest. Dialogue yemuZimbabwe ndofunga kuti iri kuitwa ikaiki. It's one step towards solving our problems. But ndofunga kuti vamunangagwa dai vawano the way yekuti vasvikira no vachamisa vataurirana.
Nditabet Manyoni, ndiri kuZimbabwe.
Aiwa, tinombofara kunzwawo madzimai. Kwakadiko Sister Tabet kuZimbabwe uku?
Isusu zvakatiomera, mari dzacho hadzisi kumbokwana, kana kiropie yacho yaya zvakaoma. Eya, nyango kunotenga chikafu chacho chiri kudhura zvisingaite, tona tinopiwa kutani makuseni mari yange rimeko keshi. Zvo zvakaoma, inge sitombokwana kana kutenga zvinhu. Andaida kutenga mafuta ekuzora, ndaida kutenga fefi, but mafuta ndaimbotenga 10 nhasi, ndamaona ari pa27 ekuzora. Uye fefi andaida kutenga, ndakaitenga last week ita 11.50, nhasi ndasvika ichinzi kuita $30 bond. Ndaida kutengo mafuta emuriwo ari kuita 23 bond, kana iri iko kesha kuita 27. Sini panoshanda ndopiwa 300 bond nemurungu, uyezve anondisira meko kesh. Saka mari yacho iri kubva yatoshuwa, noti ukapawo chese chauri kutenga mari inenge ichingobatwa ichingobatwa, saka hazviri kubva zvarema zvisingaiti. Ngava nevariwo president ngavataurira noona achamisa zvekuti zvinhu pamwe zvingetionani vangokwanisa kuita dialogue inombatika, kuti pamwe zvingetionani kuti life yedu yeve iri nani. If mayadhi matiri kushanomo zvakatiomera, varungu vacho hava kuto ramba vakadzvanya, vasikanombodzura moyo, saka uye dai vangotauriranawo.
Joni Samukange.
Vasamukange, makadi iko Karibhoko?
Ndisitombofara mushana, asi chingwa chakwira kuno kundokwata chechipa chakachipa, nhasi chakwira kukaribha bhekari givi racho riri kukwidzwa irororoka, dai uri kuti kukwidzwa ichiwani hakundorina kana izvozvo tangu paka zvinotikara, hapana zvinhu zvekufamba. Saka zvinhu zvacho hazvina kutombomira mushe, ari kupa vanhu mabhondi kumaketi, zvinhu zviri kutredwa neus. Toda kuti tenge us racho riri kudyora 250 isu tenge tiri kumasecurity guards kupiwa 250 ekukeshi miwana 4 apa. Kana taa kutaura mari yekuriritisa vana, ngatitataure zvemabhondi, ngatitaure zvemaus dollar. Ndikawana 300 US 5. Inozi economic gymnasia inenge yakuitika ipapo. Chamuka inyama.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Mangwana.
Nzwisa yekambo Teresa kubva kuna Mushakabvu Simon Chopa Chimbetu. Katisvitsa kumagumo echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera ragai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komiti yeparamende inoudzwa kuti kushayikwa kwemafuta mumagaraji kuri kukonzerwa neuori uri kuitwa nevemakambani anotengesa peturu nedhiziri. Kudomwa kwaamai Lois Matanda Moyo, sasa chigaro wekomisheni inorwisa uori, koshorwa nevamwe. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasoro sere Amnesty International rinovhara ofisi yaro muHarare nepamusana peuori unonzi wanga uchitekeshera muofisi iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.